manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 25/2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu takatotaura kuti tinodikwa Transitional Authority. GNU, no, hatina kunge taurira nezvo. Asi toda kuti vanhu vaurirane paite Transitional Authority munyika. Inounganidza pfungwa dzevanhu vose inombofanira kubata masimba yogadzirisa zvinofanira kugadziriswa.
Mutungamiri webato rinopikisa RCCC vaNelson Chamisa votaura zvavanofunga kuti zvinoda kuitwa kuti nyika ifambire mberi. Asi vachitaura kumusangano weUnited Nations Shondo Rapera, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatoti munyika makaitwa sarudzo dzavanoti dzakachena. Mumiriri weAfrican Union muWashington DC ari kukurudzira kusimudzirwa kwemadzimai kumusangano weUnited Nations General Assembly. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti munyika munoda kanzuro inofanira kubata matomu kana kuti Transitional Authority pachigadziriswa matambudziko makukutu avati akatarisana nenyika zvichikonzerwa kunyanya nesarudzo dzinogara dzichishorwa nevakawanda nekunze dzichinzi dzinenge dzabirirwa. Gatinzwei hurukuro yataita navachamisa kuti nyika yotora gwara ripi.
Way forward kana kuti nzira ingaita kuti nyika ibude mumatambudziko ayiri munyanga dzamushore ndeyekuve nesarudzo zvinoremekedza zvinodikwa nevantu. Zvinoitika taisa nhaurirano dzematongerwo enyika dzinoitwa pakati pemapato akasarudza vanhu. Kunyanya-nyanya yakasarudzwa iri pamberi TPC neyakasarudzwa iri pakutevera ZANU-PF ichizvimanikidza kune dzimwe nzvimbo kuti inge ichinzindira sarudzo. Saka ndozvakufanira kuvapo kuti tinge tichivhura nzira political dialogue, political settlement yekuti sarudzo dzoitwa riini uye toputsa sei zviripo zvisingawirirani nazvo. ZEC yaratidza kuti basa yatadza.
Asika takanzwa vaMnangagwa vachitaura kumusangano weUnited Nations General Assembly kuti sarudzo dzakafamba zvakanaka.
Ko ini mungateerera unenge abangoma achiiridza mutinde yake. Ini makazoona kuti kana kuUnited Nations vazhinji vakatobuda mumusangano nekuti vanenge vachiziva kuti uyo akabangoma agoni kuiridza. Kwese kwavari kuenda vango vakiita kunge zvinoita vaya vanenge vane umwe munhu usingafadzi.
Asika vamwe vanoti aiwa vachamisa vari kunyanyo paridza mavhesi vasingatore matanho.
Unenge ada kundibvisa pavhesi warashika nokuti ini ndakasvikwa nemufananidzo wababa vari kudenga. Ndo zvandiri ende zvandinotenda hazvigoni kubviswa ipapo nomumwe munhu. Ini handina kumboenda kune vanoita zveunganga kuti bvai panganga dzenyu. Ndinongovakurudzirawo kuti kurasika asi handigoni kuvamanikidza kubva ipapo. Ini ndakatenda kuna baba vari kumusoro kudenga. Ndo vanondipa simba, ndo vanondipa uchenjeri, ndo vanondipa utungamiri. Ndo kwandinodzokera ikoko. Anenge asinawo kufarawo nazvo ndine urombo asi apa ndo pandakamira uye ndinoziva kuti ipapa ndo pane simba. Umwe noumwe unoziva kwaakarerekera, muti unowira kwaakarerekera kwangu kurutendo. Nokuti handigoni kurwa nehama idzi dzandinorwa nadzo, ndisina Mwari kurutiro rwangu, ndisina rutendo rwaJehovha. nekuti iwe vanotenda zvakawanda makaona zvavanga vanazvo mari vanoti vane zvese zvavanazvo vanoti vane hasha vane mapfumo vane mapakatwa mamusiro isi hatina izvozvo tinofamba najesu
ko vamwe vari kuti ngapaitwe hurumende yemubatanidzwa kana kuti transitional authority munowirirana navo here
isu takatotaura kuti chinodikwa itransitional authority GNU, no, hatina kunge tawirirana izvo asi toda kuti vanhu vawirirane paite transitional authority munyika inounganidza pfungwa dzevanhu vose inombofanira kubata masimba yogadzirisa zvinofanira kugadziriswa maeconomic reforms todhila nenyaya dzezvikwereti madebt issues todhila nenyaya dzekuti izvo zviri kunzi pane zvirango zviri panyika tingazvigadzira sei kuvaka mabhizi nedzimwe nyika maeconomic reforms todhila nemapolitical reforms zviri kuwiriranwa panyaya dzematongerwo enyika governance reforms electoral reforms zvinoda kugadzirwa mudumbiro remutemo todhila nenyaya yezeki yatamburai kuti zeki hapana zviripo pakudikwa independent electoral commission inenge isina kwayakarerekera kuitira kuti mapato ese nemapoka ese machechi nekumaprofessional bodies nemayouth groups vave necontribution kune vanhu vanopinda muindependent electoral board kwete kungeitwa nepati imwe chete zanup f izvozvo ndozvavada kugadziriswa munyika muno nenyaya yekugadzirisavo kuti kuve nemalegislative and constitutional reforms anoita kuti nyika yedu pave nekuwirirana nekufambidzana pamwe chete
mutungamiri webato rinopikisa recitizens coalition for change vanelson chamisa vachitaura vari parunare muharare asi mumashoko avo kuunited nations general assembly mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa vakati sarudzo dzainge dzaitwa munyika mwedzi wapera dzakaitwa zvakanaka
zimbabwe continues to entrench democracy constitutionalism good governance and the rule of law following the recently held 2023 harmonized general elections. I am pleased to highlight that our country enjoyed peace before, during, and after our free, fair, transparent, and credible elections.
Zimbabwe iri kuramba ichitevedza utongo hwechekerere uye bumbiro remutemo zvichitevera sarudzo. 2023. Ndinofara kukuzivisai kuti nyika yakaita sarudzo dzakachena murunyararo.
Ayo hanga ari mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avakataura kumuzinda weUnited Nations General Assembly nemusi wechina svondo rapera. Zvichakadaro vaMnangagwa vari kutariswa kuti ndivo vanenge vari sachigaro musangano wedare remakurukota richatanga kugara mangwana mushure mekunge varitoresa mhiko. Mumiriri wesangano reAfrican Union muWashington, Ambassador Hilda Suka Mafudze, vanoti vari kufara nemafambiro ari kuita musangano weUnited Nations General Assembly uri kuitirwa kuNew York. Ambassador Suka Mafudze vanoti nyika zhinji dziri kukurudzira runyararo izvo zvavanoti zvakakosha. Vanotiwo vakatambira nemufaro mashoko emutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa avo vakakurudzira kuti pave nemadzimai ane mabasa epamusoro-soro pane mimwe misangano iri kuitwa ichaitwa neUnited Nations munguva inotevera. Katinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 naAmbassador Suka Mafudze.
Uyu musangano pagore rima ndinoti wafamba mune zvakanaka ende sezvo munoziva kuti musangano uyu ndiwo kugadzisa kuti zvinhu zvive zvinoita zvakanaka pasi rose kuti tive tine rugare rwakanaka tive nepeace yavanoti peace runyararo munyika medu ndo matauriro edu ende kuti tinofanira kuva tichionana sevanhu nepese patinenge tiri musangano wafamba munzira yakatwasuka ende takatarisira zvakawanda uye tichienda mberi ne Agenda 2030 maSDGs anotaurwa aya tirikuona kuti nyika dziri kutaura kuti nenyaya yecovid takadzokera mumashure asi tiri kutarisira kuti tinenge tichitwasura zvinhu kusvika pa2030 zvinhu zvinenge zvichizinoita direction yakanaka tiri kushanda nyika dzese dziri kushanda zvakasimba ndozvatakaona pamusangano
takaona zvakare Vasiru Ramaphosa mutungamiri weSouth Africa vachiti ivo uwandu hwemadzimai vane mabasa epamusoro vanga vari pamusangano uyu wanga uri ushoma. Munoona pachikwanisa kugadzirika here?
Apa panokwanisika kugadzirika. Hazvisi izvozvo zvatiri kutarisana nazvo tichiti pati yaita 50-50. Toisa zita remunhu apa, toisa zita rababa apa neraamai apa, taita 50-50. Pane zvakawanda zvinofanirwa kuti zvigadziriswe kuti amai vagosvika pa 50 pacho ipapo pamuri kuti pana baba, kuti nesu tigovewo nhamba yakakura yekuti tive tichipinda mumusangano. Pane zvinofanirwa kugadziriswa zvakafanana nokukurudzira madzimai kubva pamalevels epasi pasi kuti vakwanise kuenda kunosvika malevels ekuti vanoti taapa madecision making positions. Pane zvinogadziriswa, runyararo ndozvikuru, peace, kuti madzimai akwanise kubuda mudzimba umu akwanise kuenda kunokwikwidza zvigaro zvepamusoro, ende vakwanisewo kuti vachienda kuchikoro, vari kuenda kuchikoro madzimai chaizvo, vakwanise kuva vari vanyori mumabasa epamusorosoro. Saka ngative tichigadzira kubvira pasi pasi kuti tikwidze madzimai kukwira kumusoro, ndokuti vagokwanisa kuwanda. Ivo madzimai vari kumusoro ndava vane zvavanoisa panzvimbo. Ndaive pamusangano nezuro wepeace, takataura nyaya yekuti ngatibuildei macoalitions, kugara pamwe chete muno mune diaspora munomu, vakwanise kumuva kuti zvinhu zvifambire mberi nekubatana neavo vanobva kumusha vari pasi, kuti vakwanise kuita kuti zvinhu zviende mberi, madzimai akwanise kuva pamapositions epamusoro. Saka ndoo zvimwe zvezvinhu zvinofanirwa kunge zvichiitwa macoalitions. Kumusha ikoko vanhu ngavangoti regei ngoti NGO yangu NGO yangu, ngativei tinouya pamwe chete tichisumudzirana tichienda mberi.
Mumiriri wesangano reAfrican Union muAmerica, Ambassador Hilda Suka Mafudze, vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari kumucheto wemusangano weUnited General Assembly kuNew York. Nzuru yedhorobha reMasvingo nhasi yaparura chirongwa chekunzwa pfungwa dzevanhu munharaunda panyaya yebudget regore rinouya. Kanzuru inoti iri kuda kuparura budget remari inosvika mamiriyoni gumi nemanomwe kana kuti 17 million United States dollars. Mutori wenhau Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vachiparura chirongwa ichi pamahofisi ekanzu mudhorobha nhasi, mukuru mubazi rinoona nezvemari mukanzuru vaDanston Jori vati mubhajeti ravo vanotarisira kuvaka chipatwa chezvirwere zvinotapuriranwa sedanho rokugadzirira matenda ezvirwere akaita seCOVID-19, cholera pamwe neTB.
Budget redu in total 17 million United States dollars and maproject makuru atiri kutarisira kuita mugore ra2024 iwater augmentation project, then tine alternative power supply yemagetsi kuwater augmentation patiri kufungidzira kuti tingaita solar system, then we are also looking at construction of chipatara chezvirwere zvinotapurirana because COVID-19 yakatidzidzisa kuti facility iyoyo inodiwa muguta redu reMasvingo seprovincial capital uye seguta riri kukura.
Vadhori vati kanzuru ichaisa mari inosvika zviuru mazana matatu zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$300,000 pachikamu chekutanga kuvaka chipatara ichi, sezvo vanhu mudhorobha vaifamba kuenda kuHarare kunorapa pachipatara chekanzuru yeBeatrice Infectious Hospital. Vati zvimwe zvirongwa zvikuru zvavachaita kuisa mari inosvika mamiriyoni matanhatu emadhora ekuAmerica mukutanga chirongwa chekuvandidza mishina inopomba mvura nekuchenesa kuti dambudziko rekushayikwa kwemvura ripere. Vachipawo pfungwa dzavo pamusangano uyu, vaGraham Hugh vanga vachimirira vemabhizimusi vati kanzuru inofanira kuisa mari yakawanda mukutakurwa kwemarara.
Refuse along all our roads in the industrial sites and in the residential areas.
Mari mumugwagwa nemumwe indastri inofanira kubviswa. Kanzuru vachagara vashandi vanofamba vachitsvaira nekusenga marara iwayo vachinaisa mumabhini kana vapedza mapepa iwayo nemapurasitiki acho vanomapisa. Votsvaga kana kuti votsvaga mota yekuti vanozotakurisa vondomapisa kunongopisirwa marara ese kumadhodha bhinzi.
Kanzuru yati inotarisira kuti vagari vatange kubhadhara mari dzemitero yemvura nemari yekunze nezvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% mwedzi wega wega vozopedzisa zvimwe zvikamu makumi matanhatu 60% nemari yemunyika. Vamwe vagari vakaita savatrust manyasa vanyunyutawo mushure mekunzwa izvi uye kuti kanzuri inoda kukwidza mitero yemvura kubva pamari inosvika makumi maviri nezvitanhatu $26 kusvika pamakumi matatu emadhora kana kuti $30 vachiti vari kunetseka kuwana mari iyi.
Isu zviri kuitwa nekanzuro zvokukwidza mutero yemvura kana mitengo yemvura hatiwirirani nazvo, uye zvokuti chimwe chikamu chemari chibhadhwa nemari yekunze then chimwe chikamu chobhadhwa nemari yemuno hatiwirirani nazvo, nokuti isu hatisi kupiwa mari yekunze, tiri kupiwa mari yemuno.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare nyaradze mutande vati zvakanaka kuita misangano iyi, asi kanzuru iri kukokera misangano iyi nechimbi chimbi isina kupa vagari nguva yekugadzirira.
Asiwo tinonyuta kuti dai zvaikwanisika vaitiudza nekutizivisa nezvemisangano iyi pachine nguva, nekuti ndofunga mararamiro anoita vazhinji vedu vemuno mumasvingo vanomaona. Vakawanda vacho ndevekubata-bata mubati yemaoko, vamwe vachona ndivo vanoenda kumabasa ari formal. Saka vakatizivisawo nezvemisangano iyi pane nguva, zvinopawo vanhu nguva yekugadzirira nekuronga kuti mazuva avo mumafambisa sei nemabasa avo kuti vakwanise kuatenda misangano iyi.
Asi munyori wekanzuri yemasvingo vaEdward Mukaratirwa vati nekuda kweumhizha neumhetura mukufambisa kwemashoko vanoona achikurumidza kusvika kuvanhu.
Akazviisa pamasocial groups akati wandei anosanganisira masocial groups ekanzuro, anosanganisira masocial groups mamwe evagari. Vanhu vazhinji vaakushandisa maplatforms iwayo kuita zvinhu zvakawanda uye kuita misangano. Saka tine tarisiro yokuti nokuita kwatakaita ikoko takakwanisa kuita reach out kumaresidents akati wandei.
Vamukatirwa vati misangano yatanga nhasi ndeye masangano akakosha uye vachapinda mumawadhi ose gumi edhorobha remasvingo vachinzwa pfungwa dzevanhu kwesvondo rose. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vakaremara vari kukurudzira vatori venhau nevamwe vanhuwo zvavo munyika kuti vasashandise mutauro wekuvanyomba nekusavaremekedza. Mutori wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau paCrown Plaza Hotel muHarare nhasi, mukuru weFederation of Organizations of Disabled People in Zimbabwe vaLeonard Marange vati zvakakosha kuti vakaremara vadeedzwe sevanhu kwete kudeedzwa neurema hwavo.
Tauro isingachaiti hatichaikurudziri, asi imwe mitauro tinoiona ichibuda mumadukanhau yakafanana nokuti tinonzwa mumadukanhau achitaura nezvekuti madisabled vachitaura vanhu vakaremara, tinonzwa vanhu vachitaura kuti vanhu vanorarama ne urema. Isinotaiwa hatirara neurema, takatoremara. Saka tinoda kuti vachinje even matauriro avanoita kana vachibata nyaya dzavanhu vakaremara, nekuti taakuti isisi munhu asingaoni munhu asingaoni. Asi kare munhu anga aine upofu ainzi bofu, asi izvi taakuziva mutauro wakanaka, totanga taona munhu se taona urema hwake. Saka toda kuti munhu adaidzwe neurema hwake kunzi bofu nekuda kuti haoni, chimumumu nekuda kuti haatauri, musopi nekuda kuti ane usopi.
Vamarange vati venhau vakanzwisisa mitauro yakafanira vanokwanisa kuvabatsirawo kubvisa mazita ekuzvidza ano shandiswa kune vakaremara.
Tikashanda tiri tega tisina nhau, nyaya dzedu hadzina kwadzinoenda, hadzisviki kure. Mapepa nhau nevanotora nhau ndio vanofambisa mashoko kwese kwese nyika yese.
Varufaro Chinyanga vanoshanda neZimbabwe Albino Association uye vaine usope vatsigirawo kuti mazita anozvidza afanwe kushandiswa, vachiti zvinobetserawo vabereki vanozoitawo vana vane usope kuti vagamuchire vana vavo nekukurumidza.
Kana kutiwo vanhu varatidzewo albinism kana kuti vanhu vane usope mumafirimu aisikowo pamabillboardwo kana kusikowo mumamagazini, zvinhu zvinokurudzirawo vabereki vachangobvawo kuita vana vane albinism kuti aiwa chipo chandapiwa naMwari ichi chipo chakangofanana ne muwapi humwana asina albinism kana usope.
Amai Zvanaka Gomo vanoshandawo kuZimbabwe Epilepsy Support Foundation vatu vatorive na uzi mweni dzenguva hava nzwisise urema wavanenge vachitaura nezvavo vachipa muenzaniso wechirwere chepfari. Vatiwo zvakakosha kuti veruzhinji vanzwisise kuti kune urema unoonekwa nemaziso neurema usingaoneki nemaziso.
Ukasvika uchiti ndakaremara, kunyangwe kune vamwe vanenge vakaremara vanogona kutokuti ibvai pazvinhu zvedu, nekuti vanenge vachiona iwe uri chiratidza kuti hapana mutezo wako wakakuvara, nekuti mutezo wakakuvara uri mubrain mausingaoneki.
Mumwe mutori wenhau apinda mumusangano wanhasi Muzvare Shalin Mohammed vati zvakakosha kuti vane urema nemasangano anoshanda nevane urema vagare vachidzidzisa vatori venhau mashoko akanaka ekushandisa, sezvo nguva zhinji mashoko aya achishanduka nguva nenguva.
Ngavarambe vachironga misangano yakaita seyanhasi, tichiramba tichidzidza nekudzidziswa zvitsva, tisarambe tichishandisa mitauro inozvidza, inotuka, inoshoropodza.
Masangano anoshanda nevanhu vakaremarawa apawo kurudziro yekuti vatori venhau vapewo izwi kune vanhu vane urema kumasangano avanoshandira, kwete kungobudisa vanhu ava vachiratidza kutambura kana mune zvakaipa chete. Uwandu hwevanhu vane urema muZimbabwe hunoti netsei kunyatsoziva, sezvo pasina kuwirirana kuti chii chaizvo chinonzi urema. Hurumende inoti vanosvika chikamu chimwe chete kubva muzana kana kuti 1%, asi the National Association of Societies for the Care of the Handicapped, NASCO, vanoti vanodarika zvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10%. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mutori wenhau ane mukurumbira zvikuru muPakistan, Imran Riaz Khan, anowanzodaidzwa nerekuti Imran Riaz ange atsakatika mwedzi mishanu yadarika mushure mekusungwa nemapurisa, anonzi negweta rake adzoka kumba nhasi. Imran Riaz akapambwa akasungwa panhandare yendege muguta rePunjab musi wa11 Chikumi achiedza kuda kutiza munyika iyi kuenda muupoteri, sezvo ainge opomerwa mhosva yekuda kupesvedzera mhirizhonga. Chirwere chekolera chinonzi chatanga kupararira mudunhu reBuera, asi vezveutano vari kuti yave gangaidzwa kumukwenyi mezi yavavira mudumbu, sezvo vari kubatwa nechirwere ichi vakawanda vari vekereke yechipostori isingabvumidzi vatendi vayo kuenda kuzvipatara kunorapwa. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wekwavaramba mudunhu reBuhera South vamusande Matsveta vaudza Studio 7 kuti vemunzvimbo iyi vapererwa nemazano nekuda kwedzimwe mhuri dzemapostori ekwamarange dziri kufirwa nehama nechirwere chekorera, asi dzisiri kuenda kuchipatara sezvo vasingabvumidzi kuenda kuzvipatara. VaMatsveta vanoti mapostori aya anogara kumahombekombe kwerwizi Runde, uye vanoti vazhinji vacho havana kuvaka zvimbuzi.
Munoziva kuti mapostori kana ekarurisa zvezvi vanaonenge vakawandisa
wana wanangwa jingwa salamu wizi nudu zimbaze tukuta wanezate takapetele wizi pani wizi mwanzo rundewe ulipo nudu wakati zimbaze takaiti line takapaka iri ya echo yu ndwe tukutusike uti kana mwuru wizi maji mfurayacha isu ya tukuelele ya kangu mina mina uta saka ni mfurayacha utafuto itikia kuti inga tu nite zenga ndropa kabule kore ya kawanda
mama tuseta wano tipane mashoko ekuti mumwe mporofita akatofa mshule mekweza kuna matira mumwe mtendi aifungizwa kuti ane kolera
kaka so far kutarudai kwa fewanu tu mzimai wakafa wataka igamari mwezuru anao ne mamu warukuru wara izo zikuta wasekuru pane 8 warukuru wara saka izo zo zikuti neta kuti zuru kato batuwa wangwe na chuchi kwele chuchu ewe heo tivari kuwia zao toi asi yopi ataka ataka kumbiri kwa harinde kuti waisi tendi mupa area pacho nukuti wana wakangu ungani papa bamba wani
waendra mberi wa chiti wechitendero ichi wano fanela kukuruzi wa kuenda kuzipatara nekuti wamwe wawo wari kufane shugere shunora pika mbuya utana na amai Dokas Mbendama ala wano shanda kumundire ward 1 kubuhera west wano tibu nure buhera rine zimbu zishoma zinopa kuti shugere zipara rire nyore
manje ni kuenda kwe chemo kwa taa kuenda kwenguo takazi kwa president au kuruzira zwe flash toilet saka yuko wano mboku ndikana kwa kaple wano tisusa atina mari ze kutiti wake takao meru wane kuenda sawa na kushukoro zwe kuja saka wasi na matwele saka wano kwa zvaka kosha nekuti kuchine masango pachingoti tinoenda kubush system
nekuda kwekuti vamwe vanoitira tsvina pese pese mukuru wesanga norinorwira kudzirudze utano munharaunda recommunity working group on health vaitai rusike vati zvakakosha kuti vanhu vafashaidze mvura vasati vainwa
veruzhinji tinebasawo guru rekuzvichengetedza mvura yatinenge tichinwa iya ngatikotei tichiifashaidza kuitira kuti tinge tichiuraya utachiwana vaya vanenge vachikwanisa kana uine atinoti aqua tablets aya ekuisa mumvura ngatinge tichiisawo zvekare maaqua tablets iwawo kuitira kuti tinge tichiurayawo utachiwana unenge uri mumvura iya inenge isina kunyatsochena
ongororo yakaitwa neZimbabwe National Statistic Agency kana kuti Zemstat pakuverengwa kwevanhu kana kuti census inoratidza kuti misha inodarika gumi nepfumbamwe kubva muzana kana kuti 19.8 munyika yese haina zvimbuzi kumanikaland vanhu vanodarika zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15.4% havana zvimbuzi gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vaudza Studio 7 kuti nyaya yekolera kubuhera south yaive yasvika kumahofisi avo zvokuti vaiva vatombozeya nemukuru mubazi rezveutano kana kuti Manicaland Provincial Medical Directorate Dr. Mnyaradzi Mukuzunga. Dr. Mukuzunga vanoti kazhinji panoenda vamwe vechipostori kuchipatara vanenge vave kurwarisa zvekuti kurarama kwavo kunenge konetsa. Chirwere chekolera chakatangira kuchegutu muna kukadzi gore rino. World Health Organization inoti vanhu makumi matanhatu nevashanu kana kuti 65 vafa muZimbabwe nechirwere ichi kusvika pari zvino. Muna 2008 kusvika 2009 vanhu vanodarika zviuru zvina vakafa munyika nekuda kwechirwere chekolera. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ropafadzo Mapinitse.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekuti nyika yotora gwara ripi mushure mesarudzo dzisina kufambiswa zvakanaka. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti munyika munoda nhaurirano uye kufanoumbwa kwekanzuru inogona kubata matomu zvinhu zvichigadziriswa kana kuti transitional authority. Asi vachitaura kumusangano weUnited Nations General Assembly mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati sarudzo dzainge dzaitwa zvakanaka munyika. mumiriri weAfrican Union muAmerica okurudzira kusimudzirwa kwemadzimai kumusangano weUnited Nations General Assembly. Tashuka kumagumo echirongwa chedu anokoneka ine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu toksi yamina taboka nguwe munaudze isindebele.
So kuhisika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Seven ngomvulo mhlaka 25 Mpandula 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Nelson Chamisa uthi uzimisele ukukhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa ngokumele kwenziwe kwele Zimbabwe kulandela ukuqhutshwa kokhetho athi lwebiwa libandla leZANU-PF.
Zange ke siyale thina ukwenza ama-talks. Ama-talks kumele enziwe kulungisiswe ukuthi sivumela into ukhetho lwenziwayo. Asilokhetho kuqinibezela nje kwaMnangagwa.
Kulabanye abantu abathi uqathekile ukuba uMnangagwa loChamisa bakhulumisane kuthuthukise eleZimbabwe. Sekukhethwe umeya wedolobha leVictoria Falls kulandela ukuxabana kwamalunga ebandla leTriple C. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umnumzana Nelson Chamisa uthi uzimisele ukukhulumisana lobongameli Emmerson Mnangagwa ngokumele kwenziwe kwele Zimbabwe kulandela ukuqhutshwa kokhetho athi lwebiwa libandla leZANU-PF. UChamisa utshele umsakazi weStudio 7 namhla ukuthi kumele kube lohulumende ozimeleyo hathi omanyano.
Isuto katotora uchinodikwa i-transitional authority. GNU, no, atina ungetea uiranezo. Asuto bakutu wani, maurirani taiti transitional authority munika. Inounganiza fungwa jirani mose, inombofano bata masimba, yogadirisa, sinofana kugadiriswa. My economic reforms. So dila nenya ya kwereji na debt issues. So dila nenya ya kutizu zirugu mbipane zirango ziripanyika kuchinga zikazira. Se kuwaka madehidi nezume nika. My economic reforms. So dila nema political reforms.
Sinasi kuluma ukuthi sifuna i-transitional authority hachi ukulumende umanyano. Kuto sifuna ukuthi abantu bazwisisane kubunye ukulumende we transitional authority umanyanisa imibono ya bantu bonke. Eza pata amanda kusikachana ilungisisa okufanele kulungiswe kwele Zimbabwe.
Yawe ne contribution kuneva na mpinda independent electoral board. Kwete ungekwa ne party inweche te ZANU-PF. Izo zonde zonda kukadiriswa mnikamuno menyae kukadirisa wo kutubwe nema legislative and constitutional reform.
Lo ngumnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla leTriple C ubexoxa lo Blessing Zulu owe Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzasebenza lamabandla anqotshwe kukhetho phansi kwenhlanganiso ye-Political Actors Dialogue ekhuluma emhlanganweni omkhulu owe-United Nations General Assembly ngeviki ephelileyo. Umnangagwa uthe leZimbabwe laqhuba ukhetho olukhululekileyo.
Zimbabwe continues to entrench democracy, constitutionalism, good governance and rule of law following the recently held 2023 harmonized general elections. I am pleased to highlight that our country enjoyed peace before, during, and after our free, fair, transparent, and credible elections.
In Zimbabwe, kubekela phambili ithuthukisa umbuso wentando kaZulu nokulandela kwemthetho kulandela ukhetho luka 2023 olusanda kukhutshwa. Ngile njabulo enkulu ukulazisa ukuthi ilizwe lethu liqhube ukhetho olukhululekileyo olokuthula.
Lo ngumongameli Emmerson Mnangagwa owethula amazwi la emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York ngeviki ephelileyo. Kusenjalo inkokheli zamabandla ezokholo lwesiKristu zikhuthaza ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa loMnumzana Nelson Chamisa owebandla le-TCCC bakhulumisane kutholakale indlela ezaletha inqubela phambili kwele Zimbabwe kulandela ukhetho okuthiwa aluqhutshwanga ngemfanelo. Lokhu kuza kulandela umbiko kaMongameli Cyril Ramaphosa okwele South Africa eyokuthi iSouthern African Development Community izaqhuba umhlangano wokuhlolisisa impumela yokhetho kwele Zimbabwe. Ilizwe leZimbabwe limi manzonzo kungacaci ukuthi kungaqhutshekelwa phambili njani kulandela ukhetho okuthiwa luqhutshwanga kuhle. Omunye wabaqala inhlanganiso yeChristian Alliance engumgcinisihlalo wayo njalo engumgcinisihlalo weAssociation of Evangelicals in Africa, umfundisi Ray Motsi uthi kufanele kuqale kwaziwe iqiniso ngokwenzakala kukhetho olwedluleyo kungakenziwa okunye kweleZimbabwe.
Ukuthi izinto kumbe ilizwe lephambili kwelakithi eZimbabwe kathesi kungani kulokudonselana, ngoba kulezinto ezithile ezingacacanga ukuthi kambe lokhu esikuzwayo yikho okuphumileyo yini kukhetho olusandukudlula eZimbabwe. Siyezwa ukuthi khona IC abanye bagijima bathi bawinile, abanye besithi bona balobufakazi obugcweleyo ukuthi kabawinanga. Njalo nxa kunjalo kutsho ukuthi khona akula qiniso eligcweleyo ngakho esikwenzayo. Indaba abantu bengafuni ukuthi kuphume egcekeni abantu bakhulumisane, nxa kulibufakazi kuphume abantu babone ukuthi kuyini okwenzakalayo.
Ekhuluma le-Studio 7 esikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Promise Mkhwananzi uthe bayafuna ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane ngalolu daba.
Ama-talks arayithi, zange ke siyale thina ukwenza ama-talks. Ama-talks kumele enziwe kulungisiswe ukuthi sivumelane ukhetho lwenziwayo. Asilokhetho kuqinibezela nje kwaMnangagwa le-group yakhe ifazi. Kufuze kube nama-talks abe nenjongo yokuthi kulungiswe kuhle indaba zokhetho eZimbabwe, kulungiswe kutsha, kube lokhetho olutsha oluza supervisor yisadaki, izeki idilizwe, laba babe kuzeki baqotshwe ochigumba labanye bakhe baqotshwe, kukhethwe abantu abatsha, abantu abaqondileyo abama eqinisweni.
Omnumzana Moses Langa, umgcinisihlalo ohlangothi lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF eMatabeleland South, yena uthi ukhetho solwedlula njalo kumele uZulu ahloniphe impumela yalo.
Thina abasakhulayo sibona ngalo kuqakathekile ukuthi abantu ba-respect the 2 million plus votes His Excellency Idimnangagwa received from abantu beZimbabwe abamvotelayo towards his re-election as the president. So we need to respect that and we continue leadership ekhambini ekhona kathesi iye phambili. Akulo esingakutshintsha abantu basukuma bayavota, akusela okunye okungatshintsha lapho. Oqakathekileyo wakha ilizwe leZimbabwe liye phambili.
Ibandla leZaphu lalo lithi likhangelele ukuthi inhlanganiso yamanyana amazwe angezansi ye-Afrika iSADC ingenele. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Msongelwa Ndlovu uthi balembiko abayithumela eSADC ngalolu khetho.
Thina njengeZaphu sabhalela abeSADC, sabhalela abe-EU, sabhalela abe-African Union sibazisa ukuthi ukhetho olwenziwa mhla ka-23 August lukhetho olungavezanga izifiso lentando kaZulu. Ngakho-ke sabacela ukuthi baphathise ekuthinini ilizwe libuyele njalo liyekhetha inkokheli zalo kakutsha.
Unobhala jikelelwe inhlanganiso ye-Freedom Alliance uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi ukukhulumisana yiyo yodwa into engaphendla indlela enhle eyaZimbabwe.
Into yonke ilungiswa ngomlomo, akudingeki ukuthi abantu baze balimazane kwenziwe izinto ezimbi kuthi kuqedwe lapho ngikhona kusiyahlalwa phansi. Kufanele vele ukuthi kuhlalwe phansi.
Umongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa ekhuluma lentethelizindaba ze-South African Broadcasting Corporation ngeviki edluleyo wazisa ukuthi kuzaqhutshwa umhlangano we-SADC ohlaziya udaba lweZimbabwe. Abafundi baka grade 7 baqale ukulova imihloliso yabo namuhla. Ababalisi bekhala ngokuthi labo ababahlolayo ama invigilators kumele babhadalwe njengababalisi abamakala imihloliso. Bathi njalo abafundi abatholanga isikhathi eseneleyo sokulungiselela imihloliso njengoba besanda kuvula izikolo. Ugatsha lwezemfundo lwethule umbiko olufisela abafundi inhlanhla. Ibandla le-TCC lalo lenze okufanayo njalo lethembisa ukuthi lingangena embusweni abantwana abazafunda ngaphandle kwembadalo. Sibuze isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba kuye moyo ukuthi uhulumende uthini nxa bekhuluma laye ngodaba lokuthi ama-invigilators lawo kumele ahlawulwe.
Umkhathiwe nxa sikhuluma ngezinto zezimseki usitshela ukuthi yena izimseki izimele yodwa kakuhambelani le Ministry of Education. Ungahamba kwizimseki usukhuluma ngokweholo labantu abayinvigilator, iyabuyela futhi emuva ifikithi yona iphiwa ababalisi nguhulumende njengoba ama-examinations ebhalelwa khona phezukolo. Into yakhona baphosela ninyoka ephilayo okugcina kusenza ukuthi lanxa abantu besiyayimvigileta beyimvigilete nje ukwenzela ukuthi abantwana kuthiwe babhalile kodwa bamvigileta bengathokozanga, ngoba sizama ukuqathanisa lama-universities lama-college. Nxa kubhalwa imihloliso ema-university lema-college laphana abantu abayimvigileta labana bale invigilation allowance abayinikezayo. Imihloliso iqalisile sili kodwa abayimvigiletayo hhayi abajabuli, uyakusenza umsebenzi ongayisiwo oqondanelayo. Nxa imihloliso le nge-Ministry of Education besingeke sibe sikhonona kakhulu, but imihloliso le ngeyezimseke. O-grade 7 sikhuluma kunje babhadale i-examination fee, imali yana ukuthi ihambe iziziye efika ngaphi sibhadelwe singaqamba amanga, ngoba kodwa siyabe sikhale ukuthi ababalisi bona laphana lakho kubhadalwa khona zona ziyana ama-examination fee. Le mali abayitholayo lapho abathola khona imali kuma-funders abo izimseke abakhiphe enye imali yokuthi nxa sokuyimvigiletwa laphana ababalisi labo benikezwe.
I-TCC ithi ingangena embusweni abantwana besikolo kabasoze bahlawule ama-school fees. Lithi ningalokho?
Indaba ye-fees ntatheli, thina njenge-athuzi sithi thina isisekelo sombuso u-section 65 nxa ikhuluma ngelungelo lomntwana uthi imfundo kayibhadalelwe nguhulumende. Siyazi uhulumende uyakathi yena kala mali, ngawe le mali ngawe uyakwenza lokho. Kodwa ke i-curriculum le siyenzayo le yabuya ngemva kwabonzira masanga ukuhlala kwenzira masanga commission, yagcizelela inzira masanga commission ukuthi kakuqalwe into okuthiwa yi-education equalization fund ezayenza izikolo zilingane. Kathesi sikhuluma ku-grade 7 ababhala imihloliso, ungayale kuswini kubo masungamani akuvele kakula network, kodwa sikhangelela ukuthi umntwana afunde nge-online. Abantwana kabala amakhompyutha kulezinye izikolo ukuthi umntwana lo mntwana ule computer yakhe. So ngazona ezindlela uzathola ukuthi umntwana wenye indawo ule advantage omunye umntwana ule disadvantage. Indaba yemfundo lama-fees ngizagcizelela futhi noma nguphi uhulumende nalowo uhulumende lokhona sihlala simtshela ukuthi i-education kayikhokheli. Thina sinje nxa sikhuluma kathesi ntatheli singama-products awe-state funded education. Ungakhumbula emuva ngalo mntwana wayehamba kuphela esikolo le bhuku le pen wayekunikezwa esikolo, ufika ufunde umama lo baba okwabo kwakuthengelwa i-uniform, bavuthuze i-economy yavuka isingasayinelisi ukwenza zona ezizinto. Kodwa kathesi sithi thina ku-education equalization fund leyana kulezinto ezitshontshwayo eZimbabwe eziningi kakhulu, golide, amadamu, kathesi ilithiyamu, kakuthathwa imali leya kuvulwe i-education equalization fund izancedisa ukubhadalela abantwana indleko zesikolo bonke.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Isikhulumeli sogatsha lwezimseke unkosikazi Nikki Dlamini ubengabambeki ecingweni. Amakansila eVictoria Falls asekhethe umnumzana Thuso Moyo ukuba ngumeya waleli dolobho kulandela ukuxokozela kukhansili le ngeviki ephelileyo lapho abaye abayale ukukhetha umnumzana Ephias Mambume okukhanya ukuthi ubethakazelelwa yinkokheli yebandla le Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kubika onokuthaba Dlamini.
Umoyo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasishiyagalombili 28 uzasekelwa ngumnumzana Lungile Nyoni. Ukudonselana lokhu kwaqala ngolwesibili kuviki ephelileyo, kuphinde kwenzakala njalo namuhla lapho umhlangano obufuze uqale ekuseni uze waqhutshwa seligwaze umhlaba ngesizathu sokungavumelani phakathi kwamalunga e-CCC. Loba uMambume etshelela umsakazo ukuba wayengaxunyekwanga libandlalela ukuba ngusodolobho, umane wafulathela umoyo lo Nyoni bengakamukeli lezo zikhundla. Qede lo mgcini sihlalo wesabelo seMathebeleland North kubandla linye, umnumzana Prince Dubeko Sibanda laye wenqaba ukuphawula ngokhetho lolu. Kodwa umoyo uthi lokhu sekwedlule, okumqoka yikunanzwa kukaZulu.
Into yokuqala esafuna ukuyikhangela edolobheni into eluhlupho ekhulunywa ngabantu abaningi, indaba yamanzi. Kukhansili edlulileyo bengikhona lami ngingukhansila, sibe le plan eyayikhona ekuthiwa yi-Wash Project. Sikwanise ukuthola imali engange 4 million after selling u 300, and imali leyo na izaqalisa ukudevelopa ama-reservoirs first. Ama-reservoirs lawa azanceda emkhosana supply le-Lord and City supply.
Unyoni laye ubona ngeliso linye esithi bazosebenza gadalala edolobheni leli, njalo lokuthi isikhalazo sabo sokuthola inzuzo emfuleni uZambezi sizwakale.
We believe ukuthi outside politics bazasilalela lathi sinxa sihambisa isikhalazo zakhamizi ukuthi no, izakhamizi zicela ishare from entweni abayibona nsuku zonke, ngoba ngokwabo bakubona nsuku zonke badalelekile. So lokho yikwesti azama ukuthi sikuphushe nomeya ne-council yonke nama-residents. Then singakwenza futhi kube le value ukuthi sizahlanganisa ama-residents onke, nama-residents association, owadra, zifakora, nama-churches, ama-pastors and all other leaders esibelieve ukuthi angasincedisa ukubana sikuphushe ludaba, ngoba sisodwa sometimes singena input yama-residents kusuka kube nzima.
Umnumzana Douglas Chuma, umhlali wakuleli dolobho, uthi laba balomlando wokuletha intuthuko njalo bebone ukuthi uhlupho lwamanzi luyaxazululwa le ntengo yawo yehliswe.
Ibhili phezulu vele ukuthi akukwaniseki, so bexoxa kwenzakala bizimi beyikhayela ukuthi kati ibhili inganiyehla bijangani yaphansi, ngoba i-55 abantu ekhambe elocation abantu kuhamba they're struggling to pay this money ekhansileni because they're losing money because imakhona iba too high for people, but imali yakhona ayibe normal, ibe average.
Unkosikazi Qinisani Moyo laye oyisakhamuzi salapha uyakusekela lokhu.
Indaba yamanzi ihluphe kakhulu eVictoria Falls, siseduze loZambezi kodwa sesithwele nzima. Ngesikhathi abakhethwe ngaso besesikhangelela ukuthi bebe sibeqalisile ukusebenza, njengoba namhla bekhethile sesifuna ukuthi amajamba aboshwe basebenze kuthuthukisa idolobho leVictoria Falls.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso ezimeleyo eVictoria Falls Combined Residents Association umnumzana Kelvin Moyo ukhuthaza usodolobho lo ukuba angalahli ubuntu bakhe.
Sekhokhela abantu abadala kulayo yona even engumyouth, singabazali bakhe thina, singabafowabo, njalo siyabe sifuna ukuthi ebe lesizotha esinike isithunzi sesigodlo seVictoria Falls, idolobho leVictoria Falls elinike isithunzi ekukhulumeni, ekwenzeni yonke imisebenzi ekhangelele ukuthi iyenzwe ekhansilini.
Isiphathamandla sekhansilile umnumzana Ronnie Dube uthi umsebenzi sozaqala ngemva kokukhethwa kwabazamela inhlangothi zamakomiti yagoqe ezezimali, ezempilakahle, ezokuqhatshwa kunye lezinye.
Sokusele ukuthi sibuyele emsebenzini, sizame ukuimplementa i-strategic plan document yethu ekhangele kakhulu i-improvement yamanzi le project okuthiwa yi-WASH. Sikhangelele ukuimprova i-water distribution system yethu ukuthi in the next 5 years ikhansili leyo kufanele bese kuphutshisele lokho.
Phezu kwamanzi, izakhamizi zithi akukhangelisiswe njalo imigwaqo, ikakhulu kubomfela ndawonye, kufakwe izibane emigwaqweni, kubuye njalo kwakhiwe iziphala zolwazi ezigabeni ezimbalwa ukwenzela ukuthuthukisa abafundi. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Ngakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Lloyd Austin ophethe uhlangothi lukahulumende wakwelemelika olubona ngezomvikela ukwele Kenya lapho akhulumisana leziphathamandla zelizwe leli ngokulwisana lamalecatha lokunye. Ukhangelele ukuba kuza kwethekelela lamanye amazwe kuzekazi le-Afrika. Sekubotshwe umeya wedolobho leDena kwele Libya lapho okadabuka amadamu kwabhubha abantu abafika phose inkulungwane ezintathu kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezempilakahle bathi kunengi okungenziwa ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane wohudo kweleZimbabwe. Kule ndawo ezimbalwa ezihlaselwe ngumkhuhlane lo elizweni, kubika uMark Peter Ntambe.
Abezempilakahle bathi umkhuhlane wohudo ubangelwa ligciwane lisemphakathini. Bathi kunzima ukuthi igciwane leli liphele kokuphela. Udokotela Mbuso Mtambo wenhlanganiso ye-Public Health South Africa PISA uthi kuningi okungenziwa ngabantu labezempilakahle ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-cholera.
Community and ama-individuals. Every individual has a responsibility to take care of their own environment. Ukuthi sithi choose to live in a safe environment. We responsibility yethu futhi as individuals and members of the public to educate ourselves about how to minimize exposure to bacteria.
Uthi ngaphandle kwalokhu ukwenqabela umkhuhlane lo kumele kuqale ebantwini.
Ma behaviors wethu nama values wethu, it's important to take care of that because ama behaviors ama practices izinto esizenzayo on daily basis in our households, in the environment, is bigger at risk of E. cholera. If we take care of those, this is control.
Umnumzana Retlo Matorwa, okuhlangothi lweSchool of Public Health eHarare, uthi kuqakathekile ukuthuthukiswa kolwazi kuZulu mayelana lomkhuhlane wohudo lwekholera.
That is very critical because you would understand that we actually have a shortage of health manpower in the country. Our doctors are not enough.
Umatorwa
uthi umkhulu lomsebenzi njalo kumele umuntu wonke asebenze katalala ukuze kuvinjwe ukumemetheka kwegciwane lekholera.
For example, journalists play a very important role in raising contentious issue. Pharmacists play a very critical role in terms of provision of access of medication.
Pharmacists, ababalisi, ama community village workers, labanye.
Uthi kuqakathekile njalo ukwengeza imfundo yemikhuhlane enje kwabafundela umsebenzi wezempilakahle. Unkosazana Mesifuli Khumbula ngomunye wabasakhulayo owenza izifundo ezingaphathisa kakhulu kusifo lesi lezinye ezimemetheka kalula.
Ngangivele ngithakazelela izifundo ze-public health ngoba iphathisa uZulu kakhulu empilweni.
LeZimbabwe lahlaselwa yisifo sesihudo sakuqala ngomnyaka ka-1972 kusukela ngomnyaka ka-2008 kusiya kumnyaka ka-2009 umkhuhlane lo wahlasela abantu abafika phose kunkulungwane ezilikhulu 98,592 eZimbabwe, wabulala bedlula kancane kunkulungwane ezine 4,288. Umkhuhlane lo waqhamuka njalo nyakenye kwele Zimbabwe, South Africa lakwele Malawi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguma Peter Ntambe.
Idale labaphathi ntambo bakahulumende elitsha ele cabinet lizahlangana kwakuqala kusasa ngemva kokhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo olulempumela ephikiswa libandla le-Triple C. Ihofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa yethule umbiko isazisa abaphathi ntambo ukuthi umhlangano lo uzaqala ngehola lesishiyagalolunye ekuseni ngo-9 o'clock. Abaphathi ntambo laba baqala umsebenzi ngesikhathi lizwe libhakane lenkinga eziningi ezigoqela ukubhidlika komnotho, ukusilela kwamandla kagetsi lokudula kwezinto osekulethele uZulu weZimbabwe ukudubeka okukhulu. Sibuze ocubungele zombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso emele abathengi, umnumzana Efidlela Ncube ukuthi kuyini abantu abangawukhangelela kucabinet kaMnangagwa entsha le.
Kuningi abakukhangeleleyo ukuthi kuza kwenziwa, kodwa ngokubona kwami, ngokwazi kwami ngikhangela iminyaka engu-43 edlulileyo, kuza qhubeka khona lokho kade vele kukhona abantu abakhala ngakho. Baza ngena sizwile kulabatsha, kulabadala, phakathi kwabo bazabe behlangene laba sebekukhabinethi. Kodwa kakulanto entsha ezazalwa emsebenzini lo wokuhlangana kwabo iminyaka emihlanu ezayo. Kuzabe lokhu kufanana nje kulusizi, kungela misebenzi, kungela zibhedlela, kungela zikolo, imigwaqo idilikile, akula lutho oluzaba khona. Kodwa abantu beZimbabwe bakhangelela ukuthi impilo yabo ibe ngcono kulalokho eyikhokhola, ngokuba bathwele nzima abantu, akula misebenzi ezomnotho kazikho, balayini emabhenki belayinela imali engekhoyo, imali yakithi ayithenga izinto ziyadula, elizweni kakuhambeka amalungelo abantu kahlonitshwa, i-constitution kayihlonitshwa, ziningi izinto ezingahambi kahle. Phose zonke vele bezifanele ukuthi ngabe zihamba kahle, ngazihambi kahle. Ngakho-ke yikho abantu beZimbabwe bakukhangelela ukuthi ngabe lokho kuyaqondiswa. Abantu bakhangelela izinto eziningi kakhulu, bakhangelela ukuthi ezemfundo zivuswe, zime kahle, abantwana bakwazi ukuya esikolo esilamabhuku, esilamatitshala, amatitshala asebenzayo, ihola imali efaneleyo. Bakhangelela ukuthi baye ezibhedlela bayefica imithi, bayefica amadokotela lamanesi abahola imali efaneleyo. Bakhangelela ukuthi ezomnotho zivuke ngendlela efaneleyo, kudalwe imisebenzi eholisa abantu ngendlela efaneleyo. Bakhangelela ukuthi imigwaqo ilungiswe, ime kahle, ezikaloliwe, i-railway isebenze ngendlela efaneleyo, indizamshina usebenze ngendlela efaneleyo, konke kume kahle, bakwazi ukuthola imisebenzi abafuna imisebenzi, bakwazi ukuvula amabhizinisi abafuna ukuvula amabhizinisi, bengazange batshaywa ngamakhanda.
Yena luhulumende Ncube ubona isiba nguhulumende onjani njengoba kulokudonselana, abanye besithi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle, abanye besithi lwaqhutshwa kuhle?
Iqiniso elimsulwa yikuthi ukhetho azange lwaqhutshwa ngendlela efaneleyo. Kwaba lokudlelezela, ziningi izinto ezingenziwanga ngendlela efaneleyo, ezingahambisananga le-constitution yeZimbabwe, ezingahambisananga le-electoral act, ezingahambisananga le-static principles and guidelines on elections, ezingahambisananga lezivumelwano zomhlaba zokuhlonitshwa kwamalungelo abantu labancintisayo ngesikhathi sokhetho. Ngakho ukhetho belungakhululekanga. Imphumela yokhetho ngokunjalo kayihambisani lezifiso abantu beZimbabwe. Lokho ke into esingeke siyibalekele, into esegcekene. Yebo kambe bakhona abathi bona ukhetho lwahamba kahle, lwaba free and fair, kodwa lokho abakujoyo kakuvumelani lalokho okwakusenzeka ngosuku lokuvota, kumbe ngezinsuku siyavota. Ngakhangela ezemisakazo nje, i-ZBC TV radio, azange kwapha amathuba abantu abakhankasayo ngokulinganayo, kanti umthetho uthi kakube njalo. Ziningi izinto ezingahambanga ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke kuza qhubeka kulokhu kudonselwana kuze kuyefika u-2028. Ukuthi kuzalungiswa ngayiphi indlela angikwazi. Ngiyezwa kuyakhulunywa ngokuthi kube le-inclusive government, kube lokhetho olunye, kube lalokhu lalokhuyana. Sisakukhangela ukuthi yikuphi okuzaphuma, kodwa ukuthi ukhetho oluhambanga kahle kusegcekeni kuye wonke umuntu.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ucubungula ezombusazwe njalo ukhokela inhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Sixoxa ngokumele kwenziwe kweleZimbabwe ngesikhathi abantu abaningi besithi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa lo mnumzana Nelson Chamisa webandla le-CCC bekhumisana nomlotha kulungisiswe okuhluphayo kweleZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoTabo Kancube ngesithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.